Vachi vaviro vanozivikanwa nenziyo yavo yakaita mukurumbira inonzi Ebenezer Tirimunyasha, vanova munyarikani kana kuti Goodwill Ambassador wesangano reAlife Albinism Initiative, vanoti mushure mekuona kuti mari iri kunetsa kuunganidza kubatsira vasope, vakaona zvakakodzera kupa damba refu ravo iri kusangano ravanomiririra.
Tanga tichipa album ratakarekodha gore rinonzi Zake Euro, ratapa rese kune veAlife Albinism Initiative. Vakandisarudza kuti ndivewo brand ambassador wavo. Saka chinhu chatangofunga semhuri kuti tivaitire, uye production studio inogadzira maCDs nemaDVDs edu yeartisan studios. Saka tawirana pamwe chete tikati hatina mari dzatingagona kuvapa pari zvino, asi chatingagona kuvaitira kuvapa album irori.
Vachi vaviro vatiwo semufundisi ishuviro yavo yekuti vanhu vagarisane pasina kusarudzana.
Tese pamwe chete tiri mhuri inobva kuna Mwari, takasikwa takangofanana pane zvose zvatinoita.
Gwen Lisa Mushonga anova musope uye zvakare akatanga sangano reAlife Albinism Initiative ati vachashingirira zvikuru kutengesa damba refu iri kuti vabatsire nhengo dzavo zhinji dzacho dzakaomerwa neupenyu uye dzisingakwanisi kuzvitsvagira mafuta nezvimwe zvinodiwa kuti vasaita chirwere chegomarara repaganda.
Tinoda kutenda zvatapiwa navevhuvend. Tinovimba kuti tikakwanisa kuzvitengesa sezvavataura, tinokwanisa kutengera mafuta akakosha kumunhu ane albinism. Tinokwanisa kutengera mamembers edu mafuta kuti vakwanise vachibatsirikana kuzvidzivirira kubva kuzuva.
Gamuchirai uzande imwe nhengo yaLife Albinism Initiative. Afarawo zvikuru nekupiwa kwavo damba refu iri akati zvichavabetsera zvikuru kuvandudza upenyu hwavo nevamwe vari kurarama neusope.
Tikufara nedonation yatapiwa naReverend TT Chivaviro, taona yakakodzera kuti Alive Albinism Initiative tikawanikwa tichikwanisa kutengesa maCDs wayo aunzo kwatiri. Anokwanisawo kutibatsirawo in our day to day runnings necommunity yedu.
Madamba refu anowanzotengeswa nedhora rimwe chete mumigwagwa. Vachi vaviro vaudza vatori venhau kuti kuburikidza neArtisan Studio vachabikira sangano iri damba refu iri pachena, uye mari yese yavachawana vozotangawo mabhindauko ekuti vawane mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.